manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zviita 13 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini wenyu, Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Let them make the noises. Let them pitch. Isu tichingo tonga. Tongo tonga. Tichingo tonga. Tichingo tonga. Vachingo twita. Vachingo twita. Isu tichingo tonga.
Mutungamiri wezano PF vaEmerson Mnangagwa nhasi vavhura zviri pamutemo musangano wepagore webato ravo uri kuitirwa kuGoromonzi vachishora kuratidzira nekuramwa mabasa kwakaitwa nevashandi mukati megore rino.
Nhasi ranga riri zuva guru taparura yatingati chitanho chekutanga kuti tinge tichiuya pamwe chete iri yatiri kuti National Convergence Platform.
Sangano reCitizens Manifesto nhasi raita musangano muHarare wekuparura urongwa hwekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika riri muZimbabwe. Makunda neCastle Lager Premier Soccer League ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana apo Caps United iri kusangana neFC Platinum pamutambo uchaona chikwata chinotora mukombe wemakwikwi aya gore rino. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCitizens Manifesto nhasi raita musangano muHarare wekuparura urongwa hwekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika riri muZimbabwe hunonzi National Convergence Platform. Musangano uyu wapindwa nevemasangano anosanganisira Zimbabwe Christian Heads of Denominations, Platform of Concerned Citizens, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Council of Churches, masangano evashandi vezvemabhizimusi pamwe nevadzidzi vemuzvikoro. Murongi wemusangano uyu vaBricks Bomba vesangano reCitizens Manifesto vanoti vatora danho iri sezvizvaro zveZimbabwe kuti vatsvage gwara ravanoda kuti nyika inge ichitora kuti pakwanise kuitwa nhaurirano dzinozosanganisira vezvematongerwo enyika, madzimai vechidiki pamwe nemamwe mapoka ose. Vabomba vanoti chokwadi chiripo ndechekuti kutambura kuri munyika kwanyanyisa zvekuti pave kuda kuti zvinhu zvigadziriswe kuitira kuenda mberi. Vanoti vakanyorera vezvematongerwo enyika vemapato eZANU PF neMDC tsamba vachivadzivisa nezvourongwa uhu uye vakatowana mhinduro kubva kumapato makuru emunyika aya. Ngatinzwe hurukuro yataita navabomba pamusoro penyaya iyi.
Nhasi ranga riri zuva guru taparura yatingati chitanho chekutanga kuti tinge tichiuya pamwe chete iri yatiri kuti National Convergence Platform, and tiri kuisimudza iri platform yekuti tinge tichikurukura kutanga semacitizens kuti gwara ratiri kuda kuti nyika inge ichitora kuti tikwanise kuita nhaurirano tese senyika. Zvakusanganisira macitizens ari kubva kumunzvimbo dzakasiyana-siyana, machechi, mabusiness community, vechidiki, madzimai nemapolitical parties. Nekuti chokwadi chiripo ndechekuti kutambura kuri munyika kwanyanyisa. ende atinga yende kumberi tisina kugadzirisa nyaya iyi. Saka pane yatingati a sense of urgency yaita kuti tinge tichiuya pane iyoyo yatiri kuti National Convergence Platform takatungamirirwa nemachechi tichibudikidza kunyanya nevekuZCC kasi tichiita chishuo chekuti munhu wese atanga achizounganawo paNational Convergence Platform iyoyo achiitawo mazano avo ekuti tingabuda sei panguva yakaoma yatiri senyika.
Tinoona kuti matambudziko mazhinji vakawanda vanofunga kuti agadziriswe panofanira kunge paine vezvematongerwo enyika mukati. Mune vamuri kushandawo navo here vemapato vezvematongerwo enyika?
Isu takabuda mune yatakati National Citizens Convention yemuna September. Ichipera iyoyo takanyora tsamba zviri official kuofisi yemutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa. Tikanyorawo tsamba kuofisi yavamunangagwa tikavazivisa kuti sema-citizens tiri kuti tese tine chekuita nekunzwa kwemhinduro iri kudiwa kuti tinge tichigadzirisa zviri kunetsa munyika. Saka donzvo redu nderekuti tinge tichibatanidza munhu wese, tinge tichiva ne kubva kumapolitical parties kumacitizen groups vese nekuti munhu wese ane chekuita nemhinduro dzatiri kutsvaga.
Saka makawana here mhinduro kubva kune vemapato ava nokuti ndo vanenge vakabata zvinhu pari zvino?
Mhinduro dzakauya pane misangano dzatoti sangei kuitika kasi hatisati tanyatsa kuwana mukana wekugara nehukuru zviri formal and official kuti tinge tichinyatsa kukurukura nyaya iyi. Saka tiri kutarisirawo kuti nekulaunchwa kwaitwa National Convergence Platform nhasi momentum yekuti tinge tiine vari kutungamira mapato mapolitical parties vatange vachiwanawo simba rekuti vange vachiuya kuzobatarira pamwe chete nevamwe.
Vanga vari murongi wemusangano muCitizens Manifesto vaBricks Bomber vachitaura vari parunhare neStudio 7. Mutungamiri wezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vavhura zviri pamutemo musangano wepagore webato ravo rezano PF uri kuitirwa kuGoromonzi vachishora kuratidzira nekuramwa mabasa kwakaitwa nevashandi mukati megore rino. Vari kupinda musangano uyu vaudzwawo kuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kutambura zvakanyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Mutoro wedu nau Thomas Chiripasi uyo ari kumusangano uyu anotipa nyaya iyi.
Vachivhura musangano wechigumi nesere wepagore webato ravo vaMnangagwa vashora kuratidzira kwakaitwa munyika munandira uko kwakasiya vamwe vanhu vafa uye vamwe vakuvara.
I want to commend the people of Zimbabwe for rejecting the machinations by those with unbridled political ambitions.
Ndinoda kutenda vanhu vemuZimbabwe nekuramba zvaida kuitwa neavo vanokara masimba, avo vakatozvipira kushandisa mhirizhonga kupatsanurana nekusabatana pamwe nekuratidzira zvine mhirizhonga kuitira kuvawane masimba. Takavaona munandira uye nenguva dzegore dzakasiyana vachizvipira kupedza upenyu hwevanhu hwakakosha kuitira kuti zvaari kuda zviite ingave kubudikidza nekuratidzira kana kuramwa mabasa pasi nazvo.
VaMnangagwa vatora mukana uyu kukurudzira mapato asiri munhaurirano dzezvematongerwo enyika dziri kuitwa pasi pechirongwa chavari kudaidza kuti Political Actors Dialogue kana kuti POLAD kuti vapinde munhaurirano idzi vachiti havasi kuzoshaya hope nekusapinda kwemamwe mapato munhaurirano idzi.
Let them make the noises. Let them pitch. Isu tichingotonga, tongo tonga, tichingotonga, tichingotonga. Vachingotwita, vachingotwita, isu tichingotonga.
Izvi zvatsinirwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga.
Unopera kubuda mbabvu nekuonda uchifunga kuti zvinge zvingachinje kuhazvina zvinochinja.
Hatina ukwanza kutawara ni mtawari we MDC va Daniel Molokele kutinzwe divi rebato ravo panya izi. Asimtungamiri we MDC va Nelson Chamisa vano tewanoda kuti narano izi zinge zitungamiri wane miana nisano vakunze kwenyika. Uye anove kana akambo we mtungamiri we mwenyika. Izo zatsiniru wane mtawari we boka reve jidiki mu MDC va Steven Chuma. Awa vati narano zirukuitu kwa navamu nangagwa ne mamwe mapato zisina MDC mukati idambe.
Zvipachena kuti vamunangagwa vave kutsvaka utano muhari nokuti vatarisa nematambudziko akawandisa mushure mekuti zvinhu zviri kutadza kunge zvakawamirira zvakanaka kana tikatarisa nenyaya dzeekonomi. Naizvozvo vakuda kufoseredza kana kushandisa chisimba kuti MDC iuye kuzoita nhaurira nawo pasi pechirongwa chavanoti Pollard. Isusu kana tiona Pollard sevechidiki veMDC, Pollard rinongova dambe kana kuti dandaro revanhu vakadyiwa election. And isusu tinobelieva kuti takawina election in 2018. Saka naizvozvo yes, nhaurirano ndinodzida, asi nhaurirano dzatinoda inhaurirano dzinoitwa pajekerere, dzinokwanisa kudamwa nemunhu akachena kwete munhu ane masaidzi. Munhu akadyiwa haana kodzero yekuti dana panhaurirano.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaArnold Gumbo vanoti hapana chinotadzisa mapato ari muPollard aya kuenderera mberi nenhaurirano kana MDC yavachamisa isina kupinda munhaurirano idzi. Zvichakadai, vamunangagwa vati chirongwa chekugovera vanhu vatema minda hachisi kuzodzoserwa shure chero nani zvake. Vachiti vaimbova varimi vechichena vanofanira kujaira kugarisana nevarimi vatsva. Sachigaro weZanu PF, amai Opa Muchinguri Kashiri, vaudza vamunangagwa pamusangano uyu kuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kunonga svosve nemuromo kubudikidza nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika.
Vanhu venyu watambura tiri kutotya kuti kuri kunaya uku maimpuzi ari kudhura, wazhinji vachatadza kuenda kuminda. Zvakare maschool fees akwira, vana vachatadza kuenda kuchikoro. Zvakare mishonga iri kudhura, matsotsi achi kungotengesa ndeforeign currency nyangwe muchiti kwete. Nzvimbo dzakawanda hakuna mvura yekunwa, zvipatara zvakavharwa.
Asi vamunangagwa vati zvinhu zvichanaka chete kana veruzhinji vakashanda nesimba vachiti mutambirwe gwinyawo. Musangano wegore rino uyo uri kupindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu uri kuitwa pasi pedingindira rinoti modernize, mechanize and grow the economy towards vision 2030. Ndakamirira Studio 7 kuGoromonzi, ndini Thomas chiri pasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weBritain vaBoris Johnson vati vanhu vakavhota vapa bato ravo reConservative Party basa rakasimba rekuburitsa Britain muEuropean Union zvichitevera kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzakaitwa nezuro. Vakambove mutungamiri wehurumende yemuAlgeria vaAbdel Majid Tebboune vavhoterwa kuva mutungamiri wenyika musarudzo dzanga dzine kuratidzira zviuru nezviuru zvevanhu zvichironga kupinda zvakare mumigwagwa zvichiti hazvisi kufarira zvakabuda musarudzo. Mapurisa emuGermany anoti awana zvombo zvehutsi hunokachidza pamwe nemabara eputi pane chimwe chivakwa chemuguta reBlankenberg uko kwaputika zvinhu nhasi izvo zvasiya vanhu vakawanda vakuvara uye munhu mumwe chete afa. Vanhu vemuZimbabwe vanorarama nekutenga zvinhu kuBotswana zvekuzotengesa kumusha vanoti vari kutadza kupinda munyika iyi vachinzi mapasipoti avo akasviba kana kuti haaverengeki. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutadza kupinda munyika iyi nepamusana pedambudziko iri zvasvika pazviuru zvitanhatu nemazana masere nemakumi manomwe nevatatu. Wandu uhunobvira muswa wanimbudzi gore rino apo Botswana yakatanga kusunga mabhaudhi ayo panyaya dzemapasipoti dzisingaverengeke nepamusana petsvina. Izvi zvaziviswa negurukota rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi amai Ana Mukheti muhurukuro yavaitara neStudio 7. Amai Mukheti vati mapasipoti ane tsvina achabvumidzwa kushandiswa pamigano yose yeBotswana.
Passport is a very important document which the government
passport igwaro rakakosha kwazvo risingafanirwe kusvibiswa. Vebazo rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika vakaona kuti kune vanhu vari kuita mabhinda uko nemapasipoti avo ayo atisingatauri nezvavo kuti tisachenjedza nyamukuta.
Mumwe mushandi mubazi iri uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumidzwa kutaura nevatori venhau aunza Studio 7 kuti bazi ravo rakaona kuti kune zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika kunyanya Zimbabwe zvinodzima zvidhindo kana mazuva avo ekugara munyika iyi apera. Mushandi uyu anoti vamwe vanoshandisa mvura kana mafuta ekubikisa kuti vagone kudzima zvidhindo izvi. Zvimwe achiti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakazvisikira moto muziso.
Kune zvimwe zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvinobvisa zvidhindo mumapasipoti azvo nezita rekuti vagare munyika zvisiri pamutemo. Vari kuita seizvi sezvo vachiwana kuraramo yavo muBotswana, saka hurumende isingabvumidze pasipoti netsvina.
Chiitiko ichi chasiya ruzhinji rovana veZimbabwe kunyanya avo vanorarama nekutenga nekutengesa vachitadza kupinda munyika nepamusana pemapasipoti avo anenge akasviba. Vapatesa Dube avo vanobva kuChonocho vaudza Studio 7 kuti Botswana inozvibata semuvakidzana anonyima mumwe wake munyu chaiwo.
Zvinhu zviri kuitwa nebuzana kuti verambe mapasipoti ane tsvina zvinoratidza kuti hava vanhukama nevanhu vekuZimbabwe sekuti izvozvi kana isisi tichitambura kunoku vanotibata nenzira yavo yavanoda.
Mumwe muchaini webhazi anotakura vanhu pakati peHarare neguta guru reChipiri muBotswana neFrancis Town vaBafana zvelonge vati zviri kuitwa neBotswana zvakandangana nekuderedza uwandu hwevanhu vanouya kuBotswana.
Vanhu havasauyi because vakuziva kuti hava cross border kana pasipoti ikangodirwa nemvura. Even ka small drop one page vanoti hai hazviiti. Infact taita ma50% nawo takuita ma30 because 20% haicha cross.
Danho ratorwa neBotswana richavhiringa vanhu vakawanda vanenge vachida kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekisimusi negore idzva sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vasatarisire pasi vanhu vakwegura asi kuti vavakurudzire kuramba vachiita mabasa anosimudzira nyika pamwe nenharaunda dzavagere. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Sekuru Charles Marikopo, vemumusha waMarikopo kwa Seke, vane makore makumi manomwe nerimwe ekuberekwa. Sekuru Marikopo, avo vanoti vaimhanya zvaityisa vachiri jaya, vanoti vakuzviona kuti chinokura chinokotama, musoro wegudo chave chinokoro.
Ndigona kusaurwa ndikwanisa iba vasi ndotokohwa chete. Zvokuti ndigona kana ma50 anga na 12 kana 14. Ipapo tiri vari mukadzi wangu ndiida kumbai. Pamwe munhu kabhagi dhiwo ndiri wakabata. Unishangurira. Sezvo zvinezvi zvoone, simba rangu ndachipera. Mai vangu asipo, ndinoita mabasa ayo ndega.
Sekuru Stanlake Mutevani Mandiwe vekudzivara sekwa vanoti vakawanda havazive kuti vakwegura churu chineshwa.
Pane nguva vanokuraka asi pfungwa yaunengona ikukuraya zvinotiwa hauchafunga aiwa unofunga zvinotopinda zvakapetwa kupinda mwana mudiki. Saka inguva inongonzi iyo vanhu vachitavira vakuru vakwegura vachazvaizvo zvinhu tinotoziva zvinhu kupinda vamwe vechidiki. Munhu wega wega anokura ochembera. Mwari akapa gona yako kuti munhu aurambiri mwana mudiki unokura iwe woonekwa mabasa ako kuti ndeukuru here akaita sei asi akangwara mudiki ngabvunza vakuru zviitwa sei anotaura kuti ungare wadai mwana wangu.
Mumwe murayiridzi anopa ruzivo pamusoro pemagariro akanaka evanhu vaRaymond Mawire nemachena vachitaura vakazvimirira vanoti nyika iri kurasikirwa zvikuru nepamusoro pekutora vakwegura sevanhu vasina zvavanobatsira
kuti vabatsire muekonomi zvavanga vachikwanisa kumboita zviya nekukura kwavanenge vaita vanenge vasanyatsokwanisa kuzviita nekuchembera asi all the same vanenge vaine unyanzvi hwavanenge vawana mukugarisa kwavanenge vaita panyika vava kuziva kuti zvinhu kadai zvazvifambe zvakadai saka ndinoona kunge tinogona kuti kwavanga vari vachiita basa ikoko vakaenda vachibatsiridza neunyanzvi hwavo upfumi hweruzivo rwatine tichirasikirwa nawo tikangovasiya vachienda ivowo nekurarama kwavo zvinoita kuti vange vakasununguka kunge vachibatsira pane kuti vangosendekwa vasina chavachabatsira muupenyu saka ndofunga tikagara pasi tikanyatsoronga urongwa hwekuti vanga vachibatsira kune unyanzvi hwavanga vainawo zvingangotibatsira
asi nyaya yekushayikwa kwemabasa munyika iri kuita kuti vanhu vakawanda vatadze kuita upenyu hwakanaka sezvo vanenge vasina mari uye makambani achimhanyira kutora vechidiki vachiri kutemwa dzinobva ropa achivapinza mabasa mashoma anenge aripo izvo zvinosiya vakwegura vari pamarumana nzombe sangano reUnited Nations rinoti hwuwandu hwevanhu vakwegura huri kuramba huchiwanda munyika dzepasi rose sangano iri rinotiwo kunyangwe hazvo vakwegura ava vane kodzero yekuve neutano hwakanaka vakawanda vavo vanogara upenyu hunopisa tsitsi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema
munhau dzemitambo makunda Newcastle Laga Premier Soccer League ari kusvika kwamvura yacheka makumbu mangwana apo Capes United iri kusangana neFC Platinum pamutambo uchaona chikwata chinotora mukombe wemakwikwi aya gore rino Michael Kariati anotipa nyaya iyi
Je kwata zviviri izvi ndizvo zviri pamusoro petafura FC Platinum iri pamusoro ichiteverwa neCapes United pari zvino FC Platinum ine mapoints makumi mashanu nemapfumbamwe Capes United ine mapoints makumi mashanu nemasere zvekuti chikwata chinokunda mumutambo uyu ndicho chichaenda nemukombe mukuru uyu mumutambo unoshevedzwa neveruzhinji kunzi winner takes all asi zvikwata izvi zvikaita mangange FC Platinum ndiyo inotora mukombe uyu sezvo inoramba iri pamusoro nepoint imwe chete iyo iri kutungamira nayo aka ndiko kekutanga munhorondo yenhabvu muZimbabwe kuti zvikwata zvinenge zvakamira zvakadai zvisangane muzuva rekupedzisira remitambo zvekuti shasha kubva mushasha ndiyo ichabuda mumutambo uyu muteveri wemutambo wenhabvu muzvare chiedza chidya usiku vanoti vanonokerwa nemutambo uyu vachiti ivo wakaoma kudoma kuti chikwata chichakunda ndechipi
mutambo uyu wakaoma uyu zvikwata zviviri izvi kuratidza zviri kudhonzerana ende zvakasimba tikatarisa mamiriro akaita zvinhu ka hazvichatonetsa kuti tizotingakunda ndeipi but FC Platinum iri pamusoro iri paadvantage
vazhinji vatataura navo vane maonero akafanana muzvare chidya usiku vakawanda vacho vachiti ivo Capes United ingadai yakatora mukombe uyu kare kare dai isina kudonhedza mapoints akakosha pamitambo neherentals neyadha kunyange zvakadaro mwemuteveri wemagreen machine vachiparewa vanoti hapana chavari kutya sezvo vari kungotora mukombe wacho varova mamoney bags eFC Platinum
aiwa apa isi tagara tiri kutongohwina hatina kana puresha tinatora rematambira kuti timu yedu yezita hatiri kutongohwina hatina kana puresha kana tiri kana hatitombovhunduka this time
asi muteveri weFC Platinum vaShakespeare Taruza vanotikwata chavo chakagadzirira zvakakwana zvekuti havasi kurova magreen machine chete asi kuti vachava zvindikita
gadzirira chakakwana takagadzirira zvakakwana paizvo tikurova 3-1
mitambo yeCastle Laga Premier Soccer League yemwaka uno iri kupera mangwana ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tangatiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
kugara na Atoo Chazaru South Africa.
Taurai tinzwe mukoma Atoo Chazaru kwakamira sei kwamuri ikoko uyezve muda kutaura nezvipi nasi?
Tasidotaura nemamirira akaita zvinhu mumusha uko.
Taurai tinzwe.
Tasida kuti mamirira zvakaita zvinomira mushe kumusha uko.
Saka poitwa sei?
Tati kukumbiro pane here zvatakwanise kuita kuti kana maelections aise padhuze apa tiuye tivhote timboona tizingatadze kuchinja
panhambwa apa munosapota chikwata zvekumusha here? Munosapota chikwata chipi?
Vekepekepe.
Muri vekepekepe, saka muri kuona kuti muchatora mukombe regore rino?
Takatobata magreen kuti asimuke mudenga, tifanira kutora mukombe. Ndoda kungoshingisa vakomana vekepekepe kuti akomana ngatambe netariro tihwine mukombe uyu.
Ndinonzi Aubrey Chauke, ndiri kuno kuSouth Africa.
Taurai tinzwe mukoma apa South pakamira sei apa?
Ziri kumusha zvakatooma chose. Zvakatooma zvachose zvekuti izvozvizvi kuti undotenga chingwa chacho chaicho unogona kutoenda wakasenga mari nebhara. Ini handisi kutoenda kumusha nekuda kwekuti kana ndikaenda kuzodzoka kwacho kunotoneka nekuti chero mapassport ari kuto zviri kunetsa.
Makadi tete.
Tete vari right nhasi seFriday kudai tete vari kudhukirwa kuti
zvikuzoona tiri kuzoona. Tete ndakutaura panyaya yemusangano uri kuitwa nevaruma ava uyu. Zviri pachena tete, pari kupangwa kuuya bato riri kupikisa. Kana zvaramba kuti ritongerega ngavakwanise kunge vachisanganisa musoro vatonge vaite inclusive government kana another form of agreement yavangaite kuti vanhu vatonge vese vari vaviri.
Mukutaura vona Peter Dani takufona ari kuDurban, tichibatwa sevanhapa munoma, tichimbogara zvakanaka, tichingoshingira kuti dai takwanisawo kurarama. Asi nemaomero akaita zvinhu zvacho upenyu hwatirwadza shoo. Kurudziro yangu mukuru wenyika dai vakwanisa kugara pasi vataurirana nemupikisi mukuru weMDC pamwe tambodzokera zvakamboitika 2008 zviya.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano wepagore weZANU PF pamwe nekumusangano weCitizens Manifesto. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Pera regaiti mbotarisa msore na uza nase. Mutungamiri weZANU PF vae Masene Munangagwa nasi vavura zviripa mutemo musangano wepagore webato ravo urukuitirwa kuGoromonzi vachishora kuratidzira nekuramwa mabasa kwakaitwa nevashandi mukati megore rino. Sangano reCitizens Manifesto nasi raita musangano muHarare wekuparura urongwa wekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika riri muZimbabwe. Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana apo Caps United iri kusangana neFC Platinum pamutambo uchaona chikwata chinotora mukombe wemakwikwi egore rino. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Standekile Mutsanga.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ola mungela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngokwazi kwami ngokokuqala empilweni yami lokho sengize ngingaba 73 years of age today, angikwazi ngizwe ukuthi kule ndima exoxwayo. Ngiyaqala siphosa wonke umuntu uyaqala ukuzuzwa.
Umongameli Emerson Mnangagwa ongweye njalo, uhulumende usesuse induna uChief Nhlanhla Ndiweni esikhundleni.
In the culture of dialogue espoused by the Second Republic, we remain engaged with leaders of other political parties under the Political Parties Dialogue Poland.
Umongameli Emerson Mnangagwa onguye njalo umkhokheli webandla lezanu-PF uthi amabandla angekho kunkulumo zomanyano owePoland kumele abuye azomanyana labanye. Nguwoza Friday kulivikisi lomculi wengoma zomdumo okholo umfundisi Sani Dube. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo umsakazo. Uhulumende usesuse induna uChief Nhlanhla Ndiweni esikhundleni. Umbiko osanda kwethulwa uveza ukuthi uhulumende sokumele athathele umnumzana Ndiweni yonke impahla kahulumende okugoqela imota lokunye. Umbiko othunyezelwe umgcini sihlalo weMathabeleland North Provincial Assembly of Chiefs ngumnumzana ZR Churu uSibalukhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngeza velo lamadolobho. Uthi uNdiweni ususwe esikhundleni kulandelwa umthetho welizwe. Induna ezihlala isabelweni seMathabeleland North zathatha isinqumo sokuthi umnumzana Ndiweni kathi kakhethwanga ngemfanelo. Kodwa umndeni wakhe uthi nguye owakhethwayo. Umnumzana Ndiweni uyesatshwa ubikwa esesatshwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa ngoba ihlala iveza izenzo zikahulumende ezibikwa zingaqondanga. Isikhulumeli somndeni wakoNdiweni umnumzana Bancinyane Ndiweni utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi bakwazi okwenzakala basuse uNhlanhla Ndiweni esikhundleni.
Akulanto engingayitsho khathesi, incwadi yakhona singakayiboni ukuthi izizathu ezifakiweyo zithiwayo kubhalweni phe kumele kube lama-reasons why. And ngokwazi kwami ngokokuqala empilweni yami lokho sengize ngingaka 73 years of age today, angikwazi ngizwe ukuthi kule ndima exoxwayo. Ngiyaqala siphosa wonke umuntu uyaqala ukuzuzwa embusweni wezani, kutsho ukuthi into yabaabezele beyibisa belekele phezu kwayo. Kodwa-ke hhayi sizalindela ingadi yakhona ifike, ngoba umfana angikamboni khathesi nangobulawayo la. Nxa kuyikuthi sebemhambisile incwadi kutsho ukuthi kusase kuseni ngenye singabona.
Singathi kuyabe kusitshoni khonokho, njengoba-ke siyawazi ukuthi umndeni wakoNdiweni ulokhu sithi hhayi uNhlanhla Ndiweni yinduna phela.
Hayi angithi bazakufuna ukubona ukuthi bazayibhalela encwadini yabo, ngoba vele kubuyela ngekhaya. Yithi okumele nxa kuthiwa sifake omunye umuntu yithi esimfakayo, nxa sibuyisela yena yithi esikwenzayo. Ngoba kuvele angiyiboni njo, angikuzwisisi ukuthi vele okuzanywayo kanti kuyini, vele kuyinto bani khonoko.
Singathi kuyenzakala sibile ukuthi limbisele nxa libona ukuthi baphambanisile abantu bakarhulumente labo.
Kathi vele sizayekelelana. Nguye umuntu owachiyefa kwenguyise lwayo, ukuthi siqalise ukudinga omunye silidobha ngaphi.
Ye bakhona bathi
ukuthi sebesitshela ukuthi umbuso wakoNdiweni sebewuthatha, abasitsheli bawuthatha bawusa ngaphi.
Ye sizwa abanye
lokuyana ngumdabuko wakwethu, ngokuzalwa kwethu, akulambi ukuthathwa kusuke komunye umuntu uyake ngubani ovela ngasonga.
Ye bona bathi kufuze ukuthi kungena uJoram Ndiweni kumbe bakuthethe ngapha sikwazi khonoko.
Bayamazi uJoram Ndiweni bamazela ngaphi, yibo abazala laba bantwana. Ngezinye indlela phela sebesitshela ukuthi umkethu wayephuma ayekwenzayo labo, yikho besazi abantwana bomndewethu ukuthi bazalwa njani. So sekumele baphawuleke basitshele konke, i-first born up to the last born. They don't even know ukuthi uJoram lo bakhuluma ngaye is not even the first born.
Lo mnumzana Wilson Vanganyani ndiweni isikhulumeli somndeni wakondiweni obexoxa lo Gibbs duwe we Studio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana July Moyo umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezabelo lamadolobho. Umongameli Emerson Mnangagwa onguye njalo umkhokheli webandla lezanu PF uthi amabandla angekho kunkulumo zomanyano owe Pollard kumele abuye ezomanyana labanye ukuze abonisane ngokunganceda ukuhlenga eleZimbabwe. Umntatheli zindaba yeStudio 7 uGibson Pepe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umhlangano omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka webandla leZANU-PF owenzelwa eGoromonzi, umongameli Mnangagwa uveze ukuba ibandla lakhe lizalela izifiso zikaZulu, kungakho labumba umanyano wePollard omanyanisa inkokeli yamabandla aphikisayo alimisa ukhetho luka-2018. Kodwa okhokele yeMDC Alliance uNomzana Nelson Chamisa akekho kulo manyano.
In the culture of dialogue espoused by the Second Republic,
kusana siyabe sixoxisana labamanye amabandla phansi wePollard. Wonke umuntu kaze kuPollard akufuzanga sibangele umsindo yilabo ababanga umsindo ku-social media. Yekelani benze umsindo ku-Twitter. Thina siyabe sibusa, sibusa, sibusa.
Social media platforms. Let them make the noises. Isuthi chingotonga.
Isikhulumeli sabatsha kubandla leMDC uMnumzana Steven Chuma uthi njengebandla ngaba uhloniphi umanyano wePollard.
It is very unfortunate that Mr. Mnangagwa wants to use tactics of a bully.
Usizi ukuba uMnumzana Mnangagwa ufuna singene kuPollard. Thina siyazi ukuba sanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2018. Nxa kulokukhona kufuze uMnumzana Mnangagwa abize umuntu ozimeleyo ancedise ukuba sikhumisane umlotha njengabantu abalinganayo.
Anything, Mr. Mnangagwa should wait for a neutral convener to call for dialogue.
Ingcishi ecubulele zombusazo uMnumzana Tafaza Chikandiwa uthi uMnangagwa umele ancenge uChamisa ngoba labasekeli abaningi njalo kusobala ukuthi inkulumo laye ingasiza ukuze ilizwe liphume kunhlupho elibhekane lazo.
Akumelanga aqale ethi nxa ibandla elingekhoyo kuPollard lingayekela ukujoyina liyabusa liku-tweet. Okwe-Twitter kungene ndawo nxa sesukukhangela ukuthuthuka kwelizwe. Okuqakathekileyo ukuthuthuka kwelizwe lokhu kwabuPollard, lokhu siza kubona nxa ilizwe liqale lathuthuka, ngoba umuntu yena vele akafoswa ukuthi ejoyine iPollard. Akumelanga bembambe ngamandla, kodwa kumele beyikhuluma laye kuhle, bemncenge ukwenzela ukuthi laye ekwanise ukujoyina ekhululekile, ngoba bengayenza okumfosa uyayala ukujoyina. And engayala ukujoyina yikho lapho abathi khona uzavusa kuTwitter, but asibonanga zathi kule ngqondo kunalokhu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Marshall Dube isakamuzi seHarare othi iZANU-PF sekumele ivume ukuba umanyano wePollard kawulancedo uma ibandla leMDC Alliance linganxiswanga.
Kufunakala i-dialogue, kodwa i-dialogue should be between uChamisa loMnangagwa. Abanye laba kuPollard laba abala mavotsi eneleyo ukuthi bekhulume into ezingayakha ilizwe. I-dialogue kumele ibe between uMnangagwa loChamisa, abantu abathola amavotsi ayeneleyo amaningi ukuthi kube lama-political lama-economic reforms ukuthi ilizwe libe le-national discourse ebambanisa wonke umuntu. Kodwa i-dialogue le ayimelanga ibe lokuthi uMnangagwa yena ufuna uChamisa abuye ngama-terms akhe, laye uChamisa ethi uMnangagwa abuye ngama-terms akhe. Yikho kufunakala umuntu ongabahlanganisa bexoxe ukuthi ilizwe leli libambane, siqhubeleke phambili nge-development yelizwe.
UMnangagwa uphinde wasola ukutshengisela okwenzakala elizweni esithi lokhu kubisela ilizwe emuva, ngoba izithembiso zebandla leli zizavezwa ngokuya kwesikhathi abantu kawabekezele. Uveze njalo ukuba imali yakuleli izaqhubeka isebenza kungelani lokuthi isiyehluleke ukuqeda indubo zokusilela kwemali emabhanga kanye nokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Imele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha for 9 kilometers ubude.
Sile damu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhulu lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisephezi.
Idamu esilisebenzisa laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Inhlanganiso ezizimeleyo abezokholo labantu makhaza namhla bebethe gwaqa edolobheni leHarare phansi komanyano othiwa National Convergence Platform behlaziya umomo oselizweni. Lumanyano uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Citizens Manifesto. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Citizens Manifesto, uMnumzana Briggs Bomba, utshele iStudio 7 ukuthi banxuse inkokheli yamabandla ezombusazwe ebalisa uMongameli Emmerson Mnangagwa loMnumzana Nelson Chamisa, kodwa abazange babuye. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqela umhlangano, uMnumzana Michael Ndiweni, ongumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ama-citizens athe wona afuna ukuthi kukhulunyiswa ngezinye inhlanganiso ebezinakana ukuthi abantu kumele bahlangane ndawonye bakhulume bebona ukuthi izwe lingalungiswa njani. So namhlanje sihlangene-ke i-platform eyethu lapho engikho-convena khona i-citizen manifesto, citizen convention ebesilayo ngo-September. Saba lesinqumo sokuthi kasiye khulumisana nabanye abanjengabo ze Council of Churches lezinye inhlanganiso sihlangane leningi sibonisane ukuthi singenzani siya phambili. So namhlanje kade kuyikulontsha ngesikhiwa, it was a launch besisungula inkundla yokuthi sihlangane leningi sikhulumisane njengenhlanganiso ezimele abantu njengoba ngishilo ukuthi ethu ibivela kusinqumo esithethe kwi-National Citizen Convention Adayiswe manifesto.
Inhlanganiso kade zikhona ngeziphi, zivela kunhlangothi ezinjani?
Ye, bekule nhlanganiso ezimele ilungelo lomuntu esithi civil society, ama social movements ezimelele nje uZulu, ezinje ngoZulu, ezamasonto njengoba ngingixile ukuthi bekule the Council of Churches, lamaye ama denominations angaphansi kwebumbano le ZCC, lenhlanganiso ezifana nabo ezimele abantu abaphila abagogekileyo onasco lezinye labameli bamahofisi akwamanye amazwe eZimbabwe yafika ama-diplomatic missions kade lama-embassies kade khona nawo ezoxhasa.
Yona injongo vele ingeyani?
Injongo yokuthi akube le mpumela ezakhipha ukudebeka okukhona ebantwini baseZimbabwe. Kumele kube lokukhulumisana okuzalungisa izinto eziningi ezihlukumeza abantu baseZimbabwe, eziningi kakhulu. Ngaso indaba yokunikana izikhundla kuphela, indaba eziningi ngathi ngabala ngibele emva nxa ibonisa nelilingi zabagugurawunti zingakalungiswa, ilokho ezilenge emoyeni. Kuningi, indaba zabo-devolution azikalungiswa, indaba zokuthi abantu bathole inzuzo kwezemvelo abanazo, indaba ezihlala zikhanyela zibeka eceleni abantu bekhangela kuphela amandla. So ngezinye izindaba zokuthi nxa kungahlala makhulunyiswane, into lezo zifake phezu kwetafula zikhangele zilungiswe.
Lowo ngumnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Ngu-Life Talk namhlanje sikhangela ukuphuma emhlanganweni webandla leZANU-PF oqhutshelwa eGoromonzi, lomunye njalo umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo owokuhlaziya inkinga ezibhekane lelizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezemelika ngamafitshane. amalunga ikomitee edalele parliamente yakwele Melika ibona ngezemthetho ye House Judiciary Committee avote esekela ukukhutshwa esikhundleni kukamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment. Abebandla lama-Democrats abangamashumi amabili lantathu bavote besithi abebandla lama-Republicans abalishumi lasikhombisa bephikisa uTrump ngumongameli wesine ukubhekana lale inkinga ye-impeachment. Ele North Korea lithi lizimisele ukuvuselela inkulumo lele Melika ukuze kuphunyelwe isivumelwano sokulungiswa kwezikhali zombhoxazwe ezenuclear. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Center for Public Policy ithi iyaqhubeka ngenhlelo zayo zokukhulumisana lohulumende labantu makhaza ngendlela yokudinga isisombululo ngomnotho welizwe olokhu uqhubeka ubhidlika. Lokhu kwenzakala iningi elizweni lilokhu likhala ngokucithwa kwamagetsi mahlayana kusilela kwemali, amanzi, amafutha epetrol ledizili kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo ngesikhathi iholo lingakhuphuki njalo abanye bengayitholi umsebenzi. Umqondisi walinhlanganiso uMnumzana Mfundo Mlilo usichasisela okuningi ngalolu daba.
Thina kathesi siyaxoxisana lohulumende njengoba nje kuyisikhathi sokuthi uhulumende aphume besingathi yi-budget, ngoba i-budget yiyo esingathi egayida kumbe eyenza ukuthi umkhonomi wethu uhambe uye phambili. Kufana lama-member ephalamenti ukuthi njengoba yibo abangena ephalamenti sixoxisana lohulumende, sixoxisana lo-minister we-finance ukuthi yiphi imithetho abangayifaka, yiziphi inhlelo ezingafakwa nguhulumende ezetaxi, ezokuthi umkhonomi uvuke uye phambili, ezeproduction ezingenza ukuthi i-economy yethu ihambe iye phambili. Yiwo umsebenzi esiwubambileyo khathesi. Kuningi esikubhalayo, esikunika uhulumende, esikunika iparlamenti ukwenzela ukuthi baxoxisane i-economy yethu ivuke iye phambili.
Ngambe inkulumo lezi ziyanceda na?
Inkulumo lezi bona ngathiwa kulalapho ezifika khona zingadluli ziye phambili, ngoba uhlupho ngathi udubo olukhona olukhulu eZimbabwe ludubo lwe-legitimacy kumbe singathi yi-politics. Ama-elections ka-2018 ngahambanga kuhle. Njengoba engahambanga kuhle, lokho kutho ukuthi kulento eziningi okumele zilungisise abantu ababezikhangele ezenza ukuthi ama-investors kumbe laba ababuya le mali bayesabe ukufaka imali yabo kwi-economy yeZimbabwe. Lokhu kwenza ukuthi into eziningi nje zingasebenzi. So ekuxoxiseni kwethu lohulumende siyamtshela ukuthi kuqakathekile ukuthi upresident welizwe axoxisane lomnumzana Chamisa owebandla le-MDC. Yikho kuphela okuzenza ukuthi kucreate esingathi i-environment eyenza ukuthi i-economy ihambe iye phambili. Nxa lokhu kungalungisanga kunzima kakhulu ukuthi mbone ukuthi ilizwe lingalungiseka kumbe i-economy ingalungiseka ihamba iya phambili. Ngapho uhulumende ule nhlelo eziningi azifakileyo kule nhlelo ezingazizamayo, uminista we-finance umthuli Ncube kulokunye okuningi akuzamayo akusebenzi, ngoba indaba emqoka yi-political legitimacy. Kumele uhulumende axoxisane laba mabandla, baxoxisane betshelane iqiniso ukuthi ilizwe singalilungisisa liye ngaphi.
Lo Mnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Policy, sixoxela eseHarare. Kwezemidlalo namhlanje, imidlalo yalonyaka yenguqu esigaba seCastle Lake Premier Soccer League ifika kumlindi uyagcina kulimpela viki. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Intshantshi zalonyaka ezomdlalo wenguqu kusigaba saphezulu seCastle Lake Premier Soccer League zizakwazakala ekupheleni komdlalo oza kuba phakathi kweqembu leCape United leFC Platinum, wona uzakugujelwa enkundleni yeNational Sports Stadium kusasa. La maqembu azangena kumdlalo wakusasa, iqembu leFC Platinum okuyilo eliphethe isicoco seligue ngemva kokunqoba iminyakeni emibili edlulileyo lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba munemunye, kuthi eleCape United lihlezi endaweni yesibili lile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba munembili. Isimo sengalane siveza ukuba iqembu leFC platinum lidinga nje umklomelo owodwa ukuba ligcotshwe njalo ukuba zintshantshu zakwele Zimbabwe okungaba ngokwesithathu iminyaka ilandelana ukuba liphakamise isicoco. Iqembu leCape United lihlale kwesikhathi eside liphezu kwengalane yemiklomelo kodwa lehle lahlala endaweni yesibili ngemva kokunqotshwa elikwenziwe liqembu lenkezi Platinum Stars nge-3-2 ngolwesithathu olwedlulileyo. Kwathi leFC Platinum lona linqobele Black Rhinos nge-1 kanya. Emsileni wengalane lakho kulamaqembu amabili azalandela eleMshowane Stars lele wange ekuyeni idlala kusigaba sikaDivision 1 ngemva kwemidlalo yakusasa. Amaqembu asengozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu ngabalisa isithupha athi ele Yada, ele Herentals, ele Bulawayo Chiefs, ele Tel 1, ele Harare City kanye lele Chapungu. Iqembu leYada lona elihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni lile miklomelo engamashumi amathathu lathoba mnembili njalo lizadlala lele Mshowane Stars. Iqembu leRentals lona elihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lalo lile miklomelo engamashumi amathathu lathoba mnembili njalo lizavakatshela ele Bulawayo Chiefs lona elile miklomelo engamashumi amane lowodwa njalo lidinga umklomelo owodwa kuphela ukuba lisinde ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uThulani Sibanda utshele intatheli izindaba ukuba abafana bakhe kuzamele bebophe ziqine ngoba nxa bengayeke thisa bengazithola sebegunyuliwe.
Akumelanga sebethise ngoba sekwenzakala loba yini. Iqembu leHerentals lile goal difference engcono kule yethu njalo amaqembu amaningi alwisa ukusinda ukunye lawo asesimeni esifanayo nxa eqathaniswa lathi. Ngalokho ke kumele siqine ngalokho kwenze ukuba siyalesi lokho sikhuphuka engalaneni kumidlalo edluleyo uze sibe lesiqiniseko esokuphepha engozini yokugunyulwa.
Amanye amaqembu asengozini ngabalisa ele Chapungu lona elile miklomelo ngamashumi amathathu lathoba munye njalo elizadibana lele Highlanders kusasa. Iqembu le Highlanders lilwisa ukuphusha imidlalo yalonyaka lisendaweni yesine okutsho ukuba lomdlalo usoze ube lula kuqembu leChapungu. Elinye iqembu elisesimeni esifana leseChapungu ngele Harare City lona elile miklomelo ngamashumi amane njalo lizadlala lelinkezi Platinum Stars lalo elile thuba elihle yokuphusha imidlalo yalo lisendaweni yesine engalaneni yemiklomelo. Iqembu leTel 1 ngelinye njalo iqembu elisengozini kunyulwa njalo lizadibana lele Chicken Inn kusasa enkundleni eBarber Fields emdlalweni ongaba lobunzima kilo ngoba iqembu leChicken Inn lithiye ukuqeda lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo. Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa kusigaba sePSL iqembu leTriangle lizadlala lele Dynamos ngaseGibo kuthi iqembu leWange lizadlala lele ZPC Kariba ngaseColliery. Ngensonto iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana lele Manyika Diamonds ngaseNational Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zomdumo wokholo umfundisi Sani Ncube ohlala edolobheni leBirmingham kweleNgilandi. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sanda we Studio 7.
Kia kuthanda
asomculi wengoma zokholo kuphela uPastor Sane uyaloba lokuqondisa ezemidlalo kamabona kude lemfanekiso yebhayisikopo film and TV producer kukampani yakhe ezimele yodwa. Yena ke udabuka khona lemberengwa lapho azalwa khona okancube.
Angisebenzisa njalo umoyo ngoba ubaba wami ongizalayo ngumoyo, but I was adopted in the Ncube family. Ngikhulele eMperengwa, ngahambe Chingezi Primary School, ngase ngihamba eJo Makuru Secondary School, and I finished my O levels and then went to Kwekwe. In Kwekwe, that's when I started learning about keyboard playing and so forth. Just like Olundi, that's what got me started in music.
Wakhe uyaziphekela istudio sakhe uPastor Sani njalo okhulela endlini yabantu abaculayo.
Umama wami lo mama omdala owemberengwa lo gogo wami ke ngisesemncane laye wayehlabelela. Umama omdala wami owemberengwa lo mama wami bake bahlabela labo Freedom Sengwayo ngoba babehlabela ku gospel team in Apostolic Faith Mission. I was surrounded nge gospel music, yikho nje ngithanda ukuhlabelela i gospel music. Oh,
uhlelo lwakho mlaleli Woz of Friday. Silo Pastor Sanincube ngengoma zokholo, yena eyingcinji yekuphela umculo, njalo siwaphekela abaculi abaningi ingoma zokholo.
Ngiyasebenza labahlabeleli abaningi, ngiyabhala izingoma, ngiyayenza imusic yabo, ama-instruments, ngikuhlanganise konke nje ku-studio, like oMahati Selepe, Nkosikazi Ndlovu, Mthulisi, Makholisa Dube, Osis Maria, Omesem Kiwane, Walter Chawanda, Kingdom Praise, Higher Ground, Mrs. Zengea. Yeah, that's what we are doing at the moment in our studio here.
Esikhathi sakhona sedliwe ngumangoye mfundisi. Phosela lizwi kubalaleli ungakahambi.
Yeah, kubalaleli bethu ngithanda nje ukuthi thank you very much for your support. Ngithi mina qhubekani nje lisisupporta ngokudownloada imusic yethu, ngokulalela, ngoba kuyasincedisa lathi ukuthi siqhubeke ngomsebenzi wokuproducer imusic, gospel music. So thank you very much. Imusic yethu izabitholakala kubo Google Play, kubo YouTube, kubo Facebook, sabe siphosta nje imusic everywhere. So lingaqhubeka nje li-download, lisithole lathi khona phana lingadinga uPastor Sani Ncube.
Uvuka moyo ngaphezu kokucula, uyaloba lokuqondisa njalo imidlalo kamabona kude. Nguye besilayo kuhlelo Woza. Woza Friday. Libe nempela sonke lithukelayo egabula ngu-Ezra Jesus Band.
Kamfundisi Sani Ncube yena ke ocula ekhona le eBirmingham England, njalo udaba besiluthulela ke ngu-Ezra Jesus Band we-Studio 7. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende usesuse induna uChief Nhlanhla Mangwe Ndiweni esikhundleni. Umnumzana Mnangagwa uthi amabandla angekho kuPollard kumele abuye azomanyana lamanye ukwenzela ukuthi kuxoxiswane kulungiswe umnotho welizwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.